Caps United, Yabene 57 points. FC Platinum, 55 points. Highlanders, 53 points. Asi vamwe vatambe maGreen Machine vanoti pachiri nemutoro mukukutu vachiti ivo vachapemberera chete kana zvichinge zvaitika musi unopera mitambo. Mutevedzeri wakaputeni wemaGreen Machine Steven Makatuka anoti pamutambo wokugumisira ndipo pavachaona kuti vatora here mukombe weleague uyu.
It's not over until it's over. Tinotora nepagame rekupedzisira ndopatotaura kuti tatora.
Dynamos yave pachinhano chechina mushure mekurova Mutare City Rovers 2-0 ndokuenda pamusoro pezpc Kariba iyo yakadamburwa 3-1 neBlue City muBaba Field Stadium. Chikwata chine mukombe uyu cheChicken Inn chakatora zvekare mapoints matatu mushure mekurova Humayun 1-0 panguva iyo Border Strikers yakaita mangange 0-0 netriangle mudhubula vadzimu. Border Strikers yakatobuda kare muPremier Soccer League asi ingangobatana nezvimwe zvikwata zvitatu. Mutare City Rovers 26 points, Cholocho Pirates 26 points, nechimwe pakati pechapungu 31 points, Wange 35 points, netriangle 35 points. Mushure mekunge vezipa council mukupera kwesvondo vakaputsa chibvumirano icho vakamboita chekuti kubude zvikwata zviviri kubva muPSL. Vezipa council ava vave kuti kubude zvikwata zvina. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.